Mutumbi wevaive mukuru wekerekeza Yoja Forward in Faith Ministries Archbishop Kuti nasi waendeswa ku National Sports Stadium uko uri kutarisirwa kurara vanhu vachiita minamato usiku wese kusvika mangwana vachitaura pamhemberero yekucherechedza upenyu waArchbishop Kuti kwekare ku National Sports Stadium mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza mufi vakakurudzira vedzisvondo kuti vatevedzera tsoka dzaDr Kuti mukuvandudza upenyu hweveruzhinji.
In his honor, I challenge ministers of the gospel of God.
Naizvozvo mukucherechedza mabasa avo akanaka, ndopa chitsvambe kune vedzisvondo kuti vagaroziva kuti nyika kuti ibudirire. Vanhu vedu vanofanirwa kusimudzirwa kubva muurombo.
Vakadomwa kutungamirira Zayoja Forward in Faith Ministries vaJoseph Joguti vati zuva ranhasi ranga rakavakoshera zvikuru vachipemberera mabasa avaGuti.
Saka tinotenda kuungana maZimbabweans kufarira basa rakanaka remweya vakaita vaBaguti zvemweya nezvenyama.
Vawedzera vachiti ramangwana rekereke rakajeka.
Zayoja yakaiswa foundation yakasimba ye 63 years nopfuurira mberi kubatana. Zayoja ine foundation yerudo nerikubatana. Ndozvatinokudza Mwari nekuda kwaizvozvo.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi ichi amai Yuna Kuti mudzimai waArchbishop Kuti vati mufa asiyana kamune zvakasiyana siyana zveupenyu.
Kuti vatisira legacy yakakura isiri yemuchechi chete but in all areas. Tochiteerawo toita izvozvo.
Mumwe muparidzi wekereke yeZayoja vaChristopher Kapandura vatiwo vafadzwa zvikuru kuti vaGuti vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika.
Ndiye anonzi mufundisi wekutanga wechitema kugrounda munhu pamazuva eudzvanyiriri kuti unogona kutonga, unogona kuzvimirira, unogona kuzvidevelopa.
Amai Florence Makiseni avo vabva kwaGuti kumasvingo vatiwo Archbishop kuti vakavaburitsa murombo havaive nawo.
Zvakabatwa nababa Kuti mukati meupenyu hwangu kushanda matarenda. Ndanga ndiri murombo asingatarisiki, asi pandakadzidziswa kushanda matarenda nhasi ndiri zvandiri nekuda kwekushanda matarenda.
Vamwe vakuru vemuhurumende vanga vari pachiitiko ichi vanosanganisira mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga, kurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe pamwe nemutauriri weparamende vaJacob Mudenda. Vemakereke akasiyana siyana vanosanganisirawo mutungamiriri wekereke yeFamily of God vaAndrew Taunashe ndevamwe vezviuru zviri pakati pezvitatu nezvina zvevanhu zvaungana nhasi. Vanhu vari kutarisirwa kurara vachi pemberera upenyu hwavaGuti usiku hwanhasi uye mangwana svondo kozove nemunamato. VaGuti vakashaya musi wa5 Chikunguru kuSouth Africa vava nemakore zana ekuberekwa. Zuva rekuradzikwa nenzvimbo yavacharadzikwa hazvisati zvaziviswa. Vachibva pamhemberero yeupenyu hwaArchbishop Kuti vamunangagwa vabva vaenda kumusangano wokutsvagira bato ravo rutsigiro waitirwa kumutawatawa kumashonaland east. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.